United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 31 ndira 2024 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Transparency International Zimbabwe yokurudzira hurumende kuti ipe mazino Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti nyika isarambe ichinzi ine uori hwakanyanya. Mapurisa oshorwa nedanho rekuti vacharamba vachipfuura nekuuraya mbavha dzinenge dzarura munyika. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eAfrica Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Mukuru wesangano rinorwisa uori reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vari kukurudzira hurumende kuti isimbaranze makomishini akaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti ikwanise kurwisa uori hwatandavara munyika. Nezuro Transparency International yakabudisa gwaro rinoratidza kuti Zimbabwe ichingori pakati penyika dzine uori hunotyisa pasi rose. Zimbabwe iri pachidanho chazana nemakumi mana nemapfumbamwe panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa kana kuti 149 out of 180. Inonzi ine zvibodzwa makumi maviri nemana kubva muzana kana kuti 24 out of 100 uye muna 2022 yange ine zvibodzwa makumi maviri nematatu iri pachidanho chezana nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157. Transparency International inotaurawo nevanhuwo zvavo uye mabhizinisi kuti inzwe mafungiro avo panyaya dzeuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata vachikumbu.
Isu seTransparency International Zimbabwe nemashandiro atinoita munyika muno tinoona kuti uori huchiri hwakanyanya kutekeshera kunyanya mumapazi ehurumende. Zvinoita izvo kuti mari dzinenge dzakatarisirwa kuti dzinge dzichishanda zvinopundutsa nyika kusanganisira nhau dzezvipatara dzekuenda kwevanhu kuchikoro nezvimwewo zvavanofanira kuita kunyanya kumakanzuru nemuzvese zvinoitwa nemapazi ehurumende kumapazi ekumusoro tinoona kuti hazvisi kufambiswa zvakanaka maererano nezvatinotarisira. Saka zvakadaro inhau inoramba ichidzorera kumashure nhau dzeuori idzodzi uye kuti dzinokwanisa kugadziriswa sei munyika.
Zvimwe zvamakaongorora ndezvipi vachikumbu?
Isu seTransparency International zvakare tinoongororawo kuti nyika iri kuisa sei nyaya dzeuori kumberi.
Vachikumbu, chii chamakaona pamusoro peZimbabwe maererano nenyaya yokuiswa mberi kurwiswa kweuori?
Tinotarisa tichiona kuti Zimbabwe panyaya idzodzo yakasimbira pakutaura asi tisiraone zvakanyanya zvinopunduka mumafambisirwo enyaya. Zvimwe zvacho zvinosanganisira kufamba kwenyaya dzeuori kwatinoti kumakotsi kana kuti kumatare edzimhosva. Tinoona kuti hadzisi kufamba sematarisiro atinoita. Saka zvakadaro pfungwa dzechirongwa chataparira muzuva ranhasi changa chichitarisa kuti uori mukutongwa kwedzimhosva nevanoongorora dzimhosva chinhu chatekeshera kwete muZimbabwe chete asi munyika dzese izvo zvinoita kuti mapazi anoita zvekutongwa kwedzimhosva asave akazvimirira oga asi kuti kune vamwe vanenge vaine masimba kana kuti vanenge vaine ukama nevanoita zvematongerwo enyika vanokwanisa kuti nyaya dzavo hadzitongwe zvakanaka vazhinji vacho vanenge vaine mhosva vanowanikwa vachinzi havana asi avo vanotarisirwawo kuti vanenge vasina mhosva dzakanyanya vari kuonekwawo zvakare vachitongerwa mitongo yakaomarara mumajeri nekuti havana vavanoziva
chingaitwa chii kuti uori hudzikiswe munyika
chiori hudzike munyika tinoda kuti hurumende iratidze kuisa dambudziko irori pamberi uye ichiona kuti zvose zvinodiwa kuti uori hudzike zvinge zvichiitika semunyika muno tinoona kuti pane mutemo wekuti vanenge vamhanara uori kana vanenge vachikwanisa kuuya vachipupura nyaya dzeuori vachengetedzewe tinoona kuti mutemo iwoyo tava nemakore maviri wataurwa nezvawo asi tinoona kuti mutemo iwoyu hausati wavapo zvinova izvo zvinoratidza kuti chidiso chehurumende kuti mutemo uyu uvepo tinogona kunge chisiri pamberi sezvatinotarisira
mukuru wesangano rinorwisa uori retransparency international muzimbabwe vatafadzwa chikumbu vange vari parunhare muHarare Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Rights riri kushora zvikuru mashoko emapurisa ekuti vachaenderera mberi nechirongwa chekupfuura nechinangwa chekuita kuuraya mbavha dzinenge dzarura mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai bere vanoti kuita izvi kutyora bumbiro remutemo ngatinzwei hurukuro yataita navo
iyi iri kunzi nemapurisa policy haisi policy imhosva shoot to kill haisi policy imhosva dambudziko nderekuti manguva vachiita tsika iyoyi yekutocha vanhu yekuuraya vanhu yatinoti muchirungu police brutality patinoongorora nhau dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu tinoona kuti mapurisa edu ndivo vanotyora 70% kutyorwa kwekodzero dzevanhu kune chekuita nekushungurudzwa zvinoitwa kubudikidza nemapurisa vava nenguva yekufunga kuti munhu wese ari guilty until proven innocent ndoo mashandiro avanoita iwayo ayo anotyora bumbiro redu remutemo achityora iwo mutemo unotaura nezvemashandiro emapurisa uyauya unonzi Police Act uye achityora iya inonzi iyo International Convention Against Torture otyora zvekare mutemo wedu wemuno munyika uya unonzi Criminal Law and Codification Reform Act unototaura iwo pachena kuti hakuna munhu anofanira kunge achishungurudzwa nenzira iyoyo vanotyora kodzero dzevanhu
vabere ongororo yenyu inoratidza here zvikonzero zvinoita kuti mapurisa asvike pakuita izvi
kazhinji tinoona izvi zvichiitika dzimwe nguva kunenge kuri kutovharidzira nhau yeuori zvinozikanwa kazhinji kuti mbavha idzodzi dzimaarmed robbers vazhinji vavo vanenge vachiita basa rekubhadhara zvioko muhomwe kumapurisa ikokoko saka kana mapurisa puresha yazowanda manje yekuti batai vanhu ava nekuti vanenge vasisazodi umbohwo hunobva kuvanhu ava vanobva vazoita mhosva iyoyi yavari kuti polisi haisi polisi imhosva yavari kuti shoot to kill munhu wese ane kodzero yekuti kana achinge apomerwa mhosva ngaamiswe pamberi pedare atongwe zviri pachena ndo zvinotaurwa nebumbiro redu remutemo izvo zvinoitwa nemapurisa zveshoot to kill haisi polisi hapana pazvakanyorwa imhosva it's a shoot to kill crime haisi polisi
mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai bere vange vari parunhare muHarare Makakatanwa ekurwira utungamiri webato reguru rinopikisa Resistance Coalition for Change ari kuenderera mberi paine zvikwata zviviri zviri kuedza kutora chigaro chakasiyiwa navaNelson Chamisa Sondorapera. Mutsvakurudzo dziri kuitwa neStudio 7 mapato ari kurwisana aya rimwe riri kudivi revari kuzviti munyori mukuru webato iri vasengeso chavangu chinonzi chiri kutungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube vakaita musangano webato ravo Standing Committee nemuvhuro. Ukuo chimwe chikwata chakaita musangano unonzi Citizens National Assembly nezuro chikasunga kuti vaJameson Timba ndivo vasarudzwa kumbofanobatwa matomu pari zvino. Evans Zininga abata mumwe akapinda omu musangano weCitizens National Assembly uye vakadzingwa mudare reparamende napachabangu vaAmos Chibaya.
Tagara pasi sebazi reCNA, Citizens National Assembly, rinova bazi guru in between Congress rebato redu reCCC. Nyaya hombe yatagarira pasi inyaya yekusiya bato kwakatowa naPresident wevanhu, President wemaCitizens, baba vaChamisa. Vanhu vanga vakaungana ipapo, madelegates eCitizens National Assembly, vawirirana kuti aiwa zvakaitwa nemukuru wedu zvokusiya bato nezvikonzero zvavakapa isu tinobvumirana nazvo nokuti ndozvokutaurwa nemunhu wese munyika kuti munyika muna utongo hujekerere, munyika munokumbunyikidzwa kwavanhu, vanhu vanovhota, zvavavhota zviya zvihanzvo zvinobuda, vanhu vanorobwa, vanhu vachisungwa, vanhu vachizvinikitwa, vanhu vanenge vavhotera maMP nemakanzura zvaanenge achibvisa vanhu ivavo.
Saka zvisungo zvamabuda nazvo ndezvipi mumusangano uyu?
Taenda mberi tikati hai, ngatichivai nevanhu vatotuma kuna President wedu, vanonotaura navo kuti baba vedu madini mavo nadzimwe pfungwa zvakare maringe nepozisheni yamakadini yemakatoro.
Akafanobata matomu pari zvino ndiani?
Setanos Administrative Committee inotungamirirwa nababa vaTimba ichange ichiona kuti mabasa akanangana neadministration bato redu ari kufamba sei, kuona zvakare nyaya dzo dziri kumatare dziri kufamba sei. Hatizopi bato reCCC kuZANUPF, isu hatizopi bato reCCC kuvavengi vanorwisana nevanhu avo vandati munyika muwe nehurumende yejekerere. Zvakare semurongo womusangano, machambers edu ose ngandi makurudzire kuti misangano yedu ngairambe ichitsviriridza tichigadzirira zvitsva izvo zvichauya naPresident baba vaChamisa, tichigadzirira hurumende yejekerere, tichigadzirira kuti munyika muve neshanduko inogutsa vanhu veZimbabwe.
Vaive murongi wemisangano mubato reCCC vachamisa vasati vasiya bato ravo vaAmos Chibaya vange vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo vari kunzi vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC neStanding Committee iri kudivi ravaNcube vaNcobezita Mlilo.
Musangano waifarira kuitwa neStanding Committee waifarirwa nhasi wakazoitwa nekuchimbidza ukaitwa neZuro Manheru. Pameeting iyoyo pane zvakabuda zvinosanganisira kuti Standing Committee yakapiwa report yezvanga zvaitika kubva pakapera mameeting 2 emuswa 24 nemuswa 28. Standing Committee yaupiwa mareports iwawo yakazoita maresolutions anosanganisa kuti nekuda kuri kwekufamba kuri kuita zvinhu, Standing Committee yakabvumira naiyeyo kuti ichitambira kuresigna kwakaita vaChamisa kuva mutungamiriri webato. Bva yazobvumiranazve zvakare kuti imwe meeting izoitika futi nechitatu kuchipedzisa zvakanga zvasara kuti zvitaurwe pameeting iyoyo. After meeting iyoyo yamangwana tichazoita press conference yekuti tichitaura zvese zvakanga zviri kutaurirwana muStanding Committee yemuswa 24 nemuswa 28.
Kureva kuti kuseri kwemusangano uyu ndopachazoziviswa veruzhinji kuti achafanobata matomu ndiani kuenda mberi?
Ndingataura ndichiti Standing Committee iyi ine zvinhu zvakawanda chaizvo zvayanga iri kukonsida nekutaura nezvazvo. Ndosaka muri kuona kuti paita mameeting kana matatu chaiwo munguva iri padhuze napadhuze. So pachine list yezvinhu zvakawanda zvinofanira kuti zvitaurirane. So aninga kwansi kuti ndipindure mbunzo wenyu ne nzira yamabvunza nayo kunze kwekuti nditaure kuti zvatinenge tataura standing committee zvichazotaurwa kuti zvabuda sei handizivi kuti agenda yacho ichaperera pano
mashoko amungasire vatsigiri vebato pari zvino kusvika vazoziya kuri kufamba kuchienda nezvinhu ndekuti kudii
ndekuti ngavarambe vakabatana vachiita izvo zvinoita kuti zita remusangano riendere mberi utungamiriri wemusangano standing committee iyo yakasarudzwa muna May ya 2019 kugweru kuenda kwakaita mutungamiri vachamisa kwakasiya gap and the gap iroro standing committee iri mupishi rekuti rigadzirise kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
vari kunzi vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCCC nestanding committee yechimwe chikwata cheCCC vangovizita mulo vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7 Komiti yebanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe inoona nezvemafambiro emari nekudzikamisa upfumi hwenyika yeRBZ Monetary Policy Committee yakasangana nemuvhuro muHarare ichizeya nzira dzekudzikamisa nadzo upfumi hwenyika kunyangwe hazvo komiti iyi isati yazivisa zvakabuda mumusangano uyu vamwe vanoruziva vanoti chikuru chakazeyewa kukwira kweinflation uye kushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica mukuziya nezvenyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata imwe nhengo yemonetary policy committee yeRBZ uye vari nyanzvi mune zveupfumi vapersistence kwanyanya
ndinoti banga guru rehurumende nechisangamazano charo chemonetary policy committee yakagara bare nezuro tiaone nezvenyaya iyi vagadzirise nyaya ndinoimba zvakanyanya kuti zvisungo zvavakabuda nazvo zvichagona kunotigadzisamo
zvisungo zvipi zvakabudwa nazvo pamusangano wanezuro iweiwe komiti inoona nezvemitemo yemari
handisati ndava kugona kutaurirai zvisungo izvozvo nekuti tinozozvishambadza kuvanhu shure nekunge kapedza kuteteta tichangombadzwa kuvanhu saka ndinoimba nenguva pfupi pfupi tinenge tashambadza zvisungo izvozvo asi ndinoimba kuti pazvinotanga kushanda zvisungo izvozvo tinogona kuita dzikamu dzikamu yatakamboita majuni paya tasangana nemiramba mhuri yakadaro saka ndinoimba zvakanyanyisisa kuti zviri kuitika izvi zvava nenguva pfupi pfupi zviri kuitika izvi zvemiramba mhuri mitengo nemari yemune munyika zvaakuchinda mudzikamiswa
asi vagwanyanya pane vamwe vari kuti Reserve Bank of Zimbabwe pamwe chete nebazi rezvemari vaita zvakawanda kwazvo zvavari kuda nazvo nzira dzekutsvaga kuti upfumi hwenyika hunge huchigadzikana asi hazvisi kushanda chii chiri kuita kuti zvese zvinonzi zviri kubudwa nazvo zvisaonekwa kuti zviri kushanda mumaziso everuzhinji
ndateredzera mashoko ava mangudya gavhena ekuti hausi upfumi husina kudzikama aiwa upfumi hwakadzikama ndosaka pachiita matare iwaya andinotaura ekugara nguva nenguva nyaya idzidzi dzigone kumbogadziriswa saka zvine nguva yazvinoda
nhengo yemonetary policy committee yeRBZ uye vari nyanzvi mune zveupfumi vapersistence kwanyanya vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7
dombo kukuzisa iwa tereri kuti kutanga muswa tukofu kukazi tinenge tisasa tepenyure chirongwa chedu chemangwa nani.
Asi chirongwa zvamuno farira zvakaita sechamuno taura zvamuno funga zvichange zvotepenyurwa wa maneru kutanga nenguva dza 7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwa nani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita se Daybreak Africa ne VOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musa akanga anwa kuterera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendevele zvinotanga na 7 maneru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na 9 uye 11 maneru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wakadii blessing, makadiko vahwande kuri siku Washington DC. Ndiriko zvangu ndiri panapa pabhangeti panapa kumashwisi ndiriti. Vahwande, ndoda newe blessing nevamose vanoita zvirongwa zvepa Studio 7. Ndoda ndataura audience, ndoda kushoropodza urongwa hwamuroda kuita wokubhana Studio 7 nemangwanani nhau dzemangwanani dzamamba tijaidza kwemakore akawanda. Ndoda kudzishoropodza ndichinyatsotaura ndakasimba ndichiti pasi nezanupiyefu. Ndichiti pasi nezanupiyefu pamberi nekutevhenyura chirongwa chemangwanani.
Makadi yenyu pasipo sete napo ini ndiraa kutokunza uyu mutsvangwa uyu anonzi mutsvangwa Christopher Mutsvangwa wezidharai kuti nguva yose raita tipindire zvinoita paopposition iko zvino wadenwa nei wabaiwa nei takubaya panhongonya ka wadenwa nei isu satitombova nebasa nesisisi tikuzivise isu tikuda ya tirikunyatsoda ndichamisa eidha achero wakaita dhongi rakanzi chamisa tinorida kwete iwewe inini vele kana chavangu munhu here chavangu tongoswa chitaura nezvati chavangu vase munhu vele ti izvozvi tinoparara chisisisi chake tichatopera basa so chaora chinhu chenyucho nechenyu futi chezana hapana zvamunomuita chamisa ini tisungutevera chamisa ndiye watiri kungoda hapana chirizvo mukaikesa atora mombe yapo ise apo kana dhongo ise apo nyore kuti chamisa ndoratinongovhotera iwewe tinokuvhotera kuti uri chii.
Studio 7 makadia tinotenda nenhau dzamunotipa tinotenda zvikuru munotipa maupdate ose anoitika munyika. Ndida kungopa hangu yambiro kuna avo vachavangu avo vachavangu vane zvichi ndivo general secretary webato recc vachavanguka maifanira kudzidza kubva kuna vangonzora kuti chii chakaitika kuna vangonzora. Isu chero chamisa chero pati yaanenge adoma chero kana akaiti chimuti tinoteera iyo ishinji chatiri kuteera hatisi kuteera zita repati. Aiwa, tiri kuteera munhu ane vhizheni yekumberi yekuona uono hwekumberi kune zvamuri kuita zvokudyidzana nezanup f zvaakwete hatibate tsvina dzakadaro.
Pastudio 7 mpakamira sei apo wakomana vestudio 7 tinokwazisa mese natanata minokahwande nevamwe vazhinji vari vapo kubata navo basa. Ko inini ndiri panhau yekuti wai vanhu vezanup f vari kuramba vichishungurudza bato recc hazvina zvazvichabatsira zvokuti tingamirira kuti kuronga kwamwari ndokuchatinunura apa zvotoda kuti titozvinunura isu pachedu ndatenda hangu.
Nguva zhinji vamutsvanga tinokunzwai muchitaura kunyanya imi vamutsvangwa naicho chinonzi marapira icho muchiti hatinei nezvinoitika ku3c but nhasi ndii maakumhanya muchitaura mukunyanyorwadziwa nemwoyo siya kwaita chamisa inge asungwe kumuthreteni hatisi kuzviziva asi pairikorwa vanhu apa nachabangu maifara muchingoti hatinei nazvo zviri kuitika saka rambai musinei nazvo zviri kuitika aujazira yakaba mari apa mukati ndezvekunyeba ndezvechii asi tiri kutonyatsoziva kuti makaba mari muri bhizi kuluta vanhu vezanup f kuluta lithium kuluta god mukuluta everything ukuzivai but nyaya yekuti mune mukana wekutonga mune mukana wekumbunyikidza kodzero dzedu tinotosya kutaura zvatinoda musafungidzira tiri kufara nezvenyu narimwe ramazuva tichafara nekupembera nekuda kwekuti mimi munenge mabva pachigare papo taakukuitai zvatinoda donzai mabhandi iwayi.
Mamukasei studio 7 anokwasai ndiva baba moyo chiziso chenyu chasvika kuno kwagudo pasangwe kwamanje kachatimbwa pamazembe chibedza kamutapurwa kwana mvundusi kwana chimene dendere mareya muteyo ndoyo maporoma kumaganga kwana mabundali kose kwa gudo ni kwa chatimbu kwa bi zunguza kunaini kamu kwa manu se kose kose kupi nukudu mboko chukuti na uze studio 7 zima nguwana ni zawa kupera kusina kusika musuwa tuko February kukazi zinenge zawa kuwani kwa na 7 kuoga oga maneru kusuya zesu ndevele na half 7 chidokoro waze na 9 o'clock maneru half 9 zuya chindevele na 11 o'clock maneru half 11 zuya chindevele sakai washa shika chizizo chenyu kuno kusumba anje kwa checheche machona ndali shipinge mabe garawa tinote ndazo watu wanuese vachi nzwa hizizo ichuta chinzwa tuoti basari nkwa rambele chenda mbele kutizivi saa chitinga taku za watu msuwa tukofu alisha nzuizi na uzema mkwana anita haku nzwa VOA Africa edition ze chirungu ai wati note ndacharamba tine mi kachirambe chida studio 7 we chasvika izviso icho kwa namurega uko kwa chadura kose kose chasvika izviso uko kwa manje kana magona kose kwa nduna kupina kupina maforo matinotenda
Zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisine ine Studio 7 isu atina kwatakarerekera Chombo tarisa zviri kuitika muAmerica muAmerica maita kusawirirana kukuru panyaya yekuti pogadziriswa sei nyaya yekuti pogadziriswa sei nyaya yevapoteri vari kubva kunyika dzemuLatin America kunyanya vachidarika nemuMexico mutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato remaDemocrats vari kunzi nevebato remaRepublicans havasi kunyatsotora matanho akasimba kugadzirisa dambudziko iri asi vaBiden vanoti vakagadzirira kuvhotera kufara boda racho kana dare reCongress rikatenderana mukuzeyanya itabata gwetari norwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reAll Hands on Justice vaKenneth Macie vanogara kuTexas uko kunopindwa nevapoteri vakawanda vachibva kuMexico
Ungu tukuona pachita na urano dzoku budita inonzi immigration bill muAmerica pakati penaurano dzirikuitika pakati pema Republicans nema Democrats vari kuti vanokwanisa kubuda nepachirungu chinonzi bipartisan bill irinokuona kuti vashandudza mitemo yeimmigration muno muAmerica
vamasiye chii chiri mubhiri iri chamungatiudza
zvimwe zviri kutaura munyaya iyi kana kuti mubhiri inyaya yekuda kugadzirisa zviri kuitika kumaboda ari muAmerica uku kuri kuonekwa kuchipinda vanhu vakawanda pazuva vachishandisa nzira isiriyo yokupinda muAmerica izvi zvinouya mumasure mastates akaita seTexas pari kushandudzawo mitemo yavo yemumastates imomomo yokuona kuti vasungo vanhu vari kupinda nemumaboda kana kuti nzvimbo dzisiri pamutemo and izvi zvinge zviri kupawo yatingati pressure kuhurumende yavaBiden kuti vashandudzawo mutemo wekuimmigration muno muAmerica ndosaka taona pachiita chimbi chimbi kuda kugadzirisa bhiri iri chimwe chiri kutaurwa mubhiri imi inyaya yeku pa yatingati executive mapowers ekulimita iyo yatingati institution yeasylum inoitsa kuti munhu kana angopinda muno muAmerica anokwanisa kuclaim asylum achizoonekwo achiendawo through yatingati macourts kana kuti due process saka uyu mutemo uri kutaura kuti panokwanisa kuita nguva yokuti president anokwanisa kulimita asylum kumaborder kana pakaita vanhu vakawanda vanopfurikidza namba yavari kutarisirawo kuti ndo ichave iri yatingati maximum per month kana kuti pazuva
Gweta vachishanda nesangano rinoera kodzero vanhu All Hands on Justice vaKenneth Masie vange vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Danonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Development.